This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kukadzi 12/2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kuswera vakapfeka matishirt hanzi Lacoste. Vakubvunzwa kunzi Lacoste inoreve vanzi hanzi perfume. Ai! Hatizi mari makaisusu. Don't abuse mutupo wa president.
Amai Grace Mugabe nechikwata chavo voyambira mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa panyaya yavari kupomerwa yekuda kutungamira. Nyika iwo vamugabe vachiri panyanga vakarwa hondo yerusununguko vanonzi vanotsigira vamunangagwa vanoti vari kuronga kuti votora nzira ipi nenyaya yemamiriro yakaita zvino mubato rezano PF. Vashandi vekuGMB vakadzingwa basa vorara pamuzinda wekambani iyi vachiti vanoda mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimboyo vashandi vedura renyika reGrain Marketing Board vakadzingwa basa mushure mekunge dare repamusoro rapa chiga chekuti vashandi vanogona kudzingwa vapiwa mwedzi mitatu vaungana kumahofisi edura kumasasa muHarare vachiratidzira zvine runyararo kuti vapiwe mari dzavo. Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Vashandi ava vabva kumativi mane nyika vataurira Studio 7 kuti namo nekushupika ndizvo zvavasimudza kwavanogara kuti vapiwe mari dzavo neGMB. Pane vashandi vari kugara panze ava, pane madzimai ane vana uye vanoti vaona chitsvuku nekugarwa musango uku. Amai Angela Budi vanga vaine mwana nemakore maviri vakabva kuchivhu vati vaimbova vashandirwi vavo havana kana hanya navo.
Ndaigara muno muHarare nekushaiwa renti ndibva ndaenda kumusha kuchivhu ndokwandiri kugara nemwana wangu. Saka tauya kuno kuzoforera mari dzedu.
Amai Budi vanoti mvura yakavanaya zvakanyanya nechinamanheru vakazonunurwa nevane tsiye nyoro.
Tarara patende iyoyo yatatsvagirwawo nevamwe vatipawo kuti tigone kurarama.
Umwe anga aine mwana mucheche zvakare ndimuzvare Tabeth Shava avo vashorowo vakuru vekambani yeGMB.
Zvakaoma nekuti mungozava nani 10 manzi vanoda kuwana nguva yakareba yekurara. Haasi kukwanisa kurara masikati ndinoswera ndakamubata mumaoko kuti ndimusiye kumba maid akaenda. Handisisina maid ndaandisisakwanisiwo kumupa mari. Saka hakuna wokumusiya naye kumba kwacho wototakurawo yanaye kumba.
Vamwe varipo ndiamai Dai Murewa vakasimuka kubva kwaRusape. Vati chakavasimudza inzara pamwe nekuona mhuri yavo ichitambura ivo vaine mari yavakashandira.
Zvinhu zviri kutiomera, saka taona tauya kuzotora mari yedu. Chiri kutirwadza ndechekuti taifunga kuti vachatinzwisisawo kuya takanyararisa kudaizvo. Hazvireve kuti hatigoni kuita ruzha. Asa kana kuti ruzha rubatsire.
Vatina Shezodzi, mumwe wevashandi vekuGMB atanorwadziwa zvikuru semunhu akarwa hondo yerusununguko.
Tava pane chipiri, tasvika nhasi zuva nderechingandere Friday, tikutambudzika. Nyaya yapakuti tive pano tihopiwa maredi. Kwetinogara uku hatichagari takavharigwa dzimba dzese dzakavharwa. Vana kuchikoro havasi kuenda.
Kunyange hazvo vava nemazuva vakarindira mari dzavo, vakuru veGMB havasati vamboita hurukure nevaive vashandi vavo. Anoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani yeGMB vaJoseph Katete varamba kutaura neStudio 7 vachiti nyaya inoda vakuru. Asi vakasanobata chigaro chemukuru weGMB vaSimba Monde vanzi vari muhurukuro dzavasingakwanisi kubuda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamoge nchangirai vari kuenderera mberi nemisangano yavo mudunhu remasvingo. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyori mukuru mubato iri vaDouglas Muonzora.
Nhasi suna vachangirai namaikupe nevamwe vatungamiri vakuru vemuMDC. Taka tiri kunzvimbo inonzi Ngundu kwaChivi. Uko vachangirai vasangana nemaconstituents ekumasvingo anokwana matatu. Vachitaura chinangwa kana kuti program yemusangano ya 2016. Vataura ivo vatangirai kuti 2016 ndiro gore rekugadzirira sarudzo, nokuti MDC yakuzonotonga, nokuti vhanisi yayaparara. Saka panda paine vanhu vakawandisa chaizvo vachangirai vachiparura chirongwa ichocho. Tiri kufamba tichienda constituency by constituency napresident wedu tichitsanangurira vanhu maonero apresident ekuti Zimbabwe inofanira kufambiswa sei. Vataura kushushikana kwavari kuita neurombo hwapinda muZimbabwe, nenzara yapinda mumatunhu akaita sana Chivi ivavo nemamwe matunhu emuno muZimbabwe. Vakataura kuti hatifani kubvumira nyaya yokuti vanhu vanyime chikafu nekuti ndevebato vakati vazibato vakati.
Ko ivo vanhu vari kuti iwo kudii kuna vatsvangirai?
Vanhu vari kuti kuna vatsvangirai manonoka kutisunungura. Tiri kuda utungamiri hwenyu nokuti pamakapinda muinclusive government pahurumende yemubatanidzwa, vanhu vari kuti takaona zvinhu zvinobatika. Saka vanhu vari kuti tiri kuda isu kuti tifikire bato tihwine muna 2018.
Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Muonzora vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti radzinga Senator Matson Hlalo mushure mekunetsana kunotyisa kunonzi kuri kuitika mubato iri mudunhu reUlawayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri webato iri muUlawayo waFelix Magalela Mafasiwanda.
Chokwadi kuti vashalo vadzingwa mubato nezvikonzero zvakati kuti. Isu MDC hatifariri kudzingana, tinofarira kuti munhu wese apinde mubig tent. Nyaya yavashalo yava nemakore maviri singotaurwa kuchinzi aiwa ngatigarei pasi semhuri tione pakanganisika tigadzirise semhuri yeMDC tiisemiri. Asi vasaro vakada kuenda kumakoti.
Asi vanoti havazi kugamuchira kudzingwa kwavo uku, uyezve vanoti kune chekuita nekurwisana kwavo na muzvare Thokozani Kupe kuri kuitika muguta reBulawayo.
Ndandamboreva wani wedza havazi kugamuchira kana kuti vari kugamuchira. Decision yakaitwa nei neNational Council.
Mutauriri webato reMDCT mudunhu reUlawayo waFelix Magalela Mafasiwanda vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vahlalo pachavo avo vanoti havasi kutambira kudzingwa uku.
Hakuna kudzingwa kwandaita. Kudzingwa handiti vajaira kungoita zvinhu zvavanoona. Nyika ino ine mitemo, ine zvinhu zvinofanirwa kuti zvitevedzerwe kana pane bogozozo kana kuti pane kusawirirana. Zviripo zvese. Isusu tiri vanhu vakakwana vanopinda musangano, tambotarisa kuti musangano watinopinda uyu constitution yacho yakamira.
Saka zvinoreva kuti maakuenda kumatare here?
Aiwa, hatingataure kuti tikuitei, but tiri kuramba zvaitiwa and tichiziva kuti vazhinji vanotitsikira. Bulawayo ndinotendera kuisira, ndotendera kufa takamirira Bulawayo because Bulawayo takainvesta zvinhu zvedu zvakawanda. Handina mumwe musha apart from Bulawayo. Saka munhu kana achiuya achiuya kuno kuti zvokanganisa zvinhu zvinoitika Bulawayo, tinomira hatibvumire zvinhu zvisina kunaka.
Ndiani uyu wamuri kuti ari kuya kuzovhiringidza zvinhu?
Ikupe nevamwe vake.
Senator Matson Hlalo vanonzi vadzingwa muMDCT vanga vari parunare muUlawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuri yeguta Harare inoti yakatanga kare kutora matano ekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid icho chinonzi chabata vanhu vanosvika 15 kusvika pari zvino. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti matano atorwa nekanzuri yavo anosanganisira kugadzirira zvakakwana kwemapoka nemapazi ekanzuru akaita serekutakurwa kwemarara pamwe nekuona kuti vanhu vakwanisa kuwaniswa mvura yekunwa yakachena. Vachideme vanotiwo rimwe danho ravatora nhasi nderekuputsa zvivakwa zvevanhu vari kutengesa chikafu pamusika weMbare. Ngatinzwei hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Patiri iye zvino hatati tasvika patinoti outbreak levels, asi tine makesis etyphoid apinda muHarare ine vanhu vanokwana 15 vakawanikwa vaine typhoid vakatorapwa. And thenwo tine vamwe vatiri kuteera vanhu vese vakaita contact nevanhu ava. Tekuratira kuti tinoti contact yavakaita haina here kuvapa chirwere. Ndiko patiri iye zvino. Iye zvino izvi tiri mushiki kuita basa rekuona kuti vanotakura marara atakurwa here. Mvura irikuenda here kuvanhu vanochenesa vanoiaaetyphoid vari kuita here basa ravo maruva nekunogara vanhu. Ndo basa riripo ratiri kuita izvozvi kuti vanhu vange vachiziva kuti typhoid chirwere chakaita sei, chinozadzanwa sei, kuti vanhu vange vakachenjera.
Pagumi nevashanu vamataura ava kuti vakabatwa nechirwere ichi, pane rufu hero rwakaitikawo ipapo?
Aiwa hapana.
Idzidziso dzipi dzamuri kupa vanhu uye muri kunanga nzvimbo dzipi kwamuri kunodzidzisa vanhu pamusoro pechirwere ichi?
Nzvimbo dzatinonyanya kuendera inzvimbo dzakabuda typhoid dzinosangana navanabudiriro Glenview, Genora, Kambozuma.
Matauravo nenyaya yekuti muchaita kuti vanhu vakavaka zvimisika zvavo kana nzvimbo dzekutengesera vaputse zvinhu izvi, mungatiudza kuti inzvimbo dzipi dzamuri kutarisa?
Tatotanga nhasi vanhu vangu vachipisa vega pamba remusika. Zvakanaka chose zvanga zvichitodadisa. Vanhu vangu vachitoya vachitora marata avo, vachitora mapuranga avo, vachimadzisa pamba remusika. Imba remusika isari yakachena. Isiri wose kanzuri tichapindapo todzisa masimbi ese akadonha pamba remusika. Musika wedu unosaridzika. Pange pachiitwa basa repo rekutakura vanhu nekuburisa vanhu.
Vanga vari mutauriri wekanzuri yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mupurisa wemuNew York muAmerica, Peter Liang, aonekwa nedare aine mhosva yekupfura mumwe nekuuraya mumwe murume wechitema ainge asina pfuti, Akai Gali, muna 2014. Liang anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore 10. Hurumende yeRwanda inoti ichaendesa vapoteri vekuBurundi vari munyika iyi kune imwe nyika zvichitevera kushorwa kwayo nemumwe mumiriri weAmerica kuti iri kudzidzisa vamwe vapoteri vezvechiuto kuti vanorwisa muBurundi. Asi Rwanda inoti hapana nyika yati yabvuma kutora vapoteri ava. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vatanga zvakare misangano yavo nevatsigiri veZANU PF vachitsoropodza chikwata cheZANU PF chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste, icho chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachiti chiri kuparadza bato riri kutonga pamusangano waitirwa kuchiweshe. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa vanonzi ndevamwe vevari muZANU PF vari kuda kutora chigaro chemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Amai Mugabe vati vamwe vevanhu vakagadzwa muzvigaro zvepamusoro munguva pfupi yapfuura paCongress yeZANU PF yakaitwa muna 2014 vatononokerwa nekutonga zvokuti vave kuronga kuuraya mutungamiriri wenyika. Vati vanhu vakadai vachadzingwa mumusangano weZANU PF sezvo vachiti vamwe vavo vave kurara kun'anga vachida utungamiri.
Ndirevera nhema inini muyera soko mwene wazvo. Mahome, makwira miti. Uchindirevera nema, inindaka kwa pointa. Kutitabasa. Ndino kukika. Vagari sabacha ngotanga. Unozia unongo tipinde kudai so. Wafu watu garisa, iwo chango pinda.
Nekuda kwekukara kunonzi kwava kuita vamwe vanhu vari muzano PF Masimba, amai Mugabe vati murume wavo ndiye acharamba ari pachigaro uye ndiye achakwikwidza akamirira zano PF musarudzo dzemuna 2018.
Hatidi kuchisidzirana muno muZimbabwe because tinoda runyararo. Tinoda investment kuti iuya nokuti tinoda runyararo. The issue iyo yekuti hanzi munorongana motorana nemasoja kunobomba, it will not work. It will actually work against you. No kuti zviripo ndezvekuti kuda kuchisidzira vamugabe namai mugabe. Kuti no, tikava chisidzira kuti takunobomba kudairi kwavo, vanozotitya vozotipa zvigaro. Unopenga! Unopenga! Chigaro chipi chacho? Chani? Wanzwa kuti hakuna vacancy. Ndichiriko ku State House. Ndine zvinhu zvangu, hembe dzangu dziriko nevana vangu. Ndichiriko.
Vaenderera mberi vachiti havachavimba nevamwe vanhu vavanga vachifunga kuti vachatora matombo kubva kuna vamugabe zvokuti vava kutofunga zvokuvadzinga mubato ravo. Vati vamugabe chete ndivo munhu anogona kuti munyika mugare mune runyararo. Hatina kukwanisa kubata vamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai, mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vapelekezela Mpoko avo vanga vari pamusangano uyu vati havatarisire kuti vamugabe vano vemuzezuru vatsiviwe nemukaranga kana vachinge vabva pachigaro. Vampoko vakataura kare kuti havasi kuda chigaro chemutungamiriri wenyika kunyange hazvo vamunangagwa vachigara vakasona muromo wavo panyaya iyi. Vamwe vanhu vanga vari pamusangano uyu vabva vatanga kubva mai mugabe vachiri pakati pekutaura uye vamwe vabva vatanga kuenda kumitsetse kwanga kuchigoverwa chikafu. Mudzimai wemutungamiriri wenyika asiyawo agovera vanhu chikafu, matarakita, makombiyuta pamwe nemapatapata nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 kuti weshe mudunhu remashona Central, ndini Thomas Chiripasi.
Murinumwe yakatumwa kuzosangana nemadzimai wedu.
Zvichakadaro, munyori mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda avanonzi nevamwe vari muchikwata chavamunangagwa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vave kuisa misoro pamwe chete kuti vaone kuti voita sei.
Through meeting tichakana tikazotaura later tinenge tave neposition. Iye zvino tirikumbotaura tione kuti what is the best way forward.
Muri kutaura sevakarwa hondo yerusununguko apa?
The concerned people, vakarwa hondo vanotsigira and so forth.
Saka mukapedza musangano ndopa munozoda kutaura nemutungamiri wenyika here kana zvine zvofambawo sei?
Aiwa, iwe ndopa ndinozokudza kutoita sei because zvino hatina position yatanayo ndingareve nhema.
Saka vaburi kuti concerned people asi ndianani apa?
Kune vanhu vakaita sevana vemafreedom fighters, kune mafreedom fighters ose Zilwa, Kozi, Pedra, war veterans and so forth. Tirikumbo konsulta kuti toita sei.
Saka muri kusangana muHarare?
Mazuva aka you can conference by phone. Tirikutaurirana izvozvo. Handinisi kuti zvinonyanyoda kuti tiungane pazvinoda kuti batane umwe nomumwe paari tinzwa kuti toita sei kubatanidza pfungwa.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuzeya zviri kuitika muzano PF, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatawo vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri, ava vanoti zvoitika zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna vamunangagwa.
Wai yakuratidza kuti zvino hazvina kumira zvakanaka mukati memusangano weZanu PF. Mapinda nyaya yemakuhwa nekuvengana nekurongerana zvakaipa.
Tinoona kuti muri kuita kukandirana makobvu nematete uyezve tanzwa nhasi vachiyambira ivo mutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vasakambire masimba. Munoona zvakamira seizvi?
Izvozvo ndio zviri kutyisa nekuti kutuka kwavanga vachiita va vice president nechibende nekuita zvekuratidza kuti havasi kufara neutungamiri wa vice president vamunangagwa zvinotyisa nekuti zvinoita kuti vanhu vakakatadzane kusvikira paita bongozozo pamwe nekurwa sezvo vataura kuti kuMidlands vanhu vakarohwa hazvina kunaka izvozvo vachitukatuka tinoona vanhu vakapfeka matisheti akanzi Lacoste tobvunza kuti zvinorevei izvozvo vongotiudza kuti France zvekunyepa tinozviziva zvazvinoreva zvinoratidza kuti kune kugunununa kwakanyanya muzanu PF kunyanya kumba kwaivo mai Mugabe.
Zvii imi zvamukaone zvichiitika mune ramangwana?
Zviri kuratidza kuti kuchaita Makobvu nematete akapfuura atanzwa. Zvinoratidza kuti vanenge vachasvika pakuita vote of no confidence muna vice president Mnangagwa. Tisati tambosvika kuna 2018 except vatokumbira ruregerero varegererana ndozvingasandure zvino.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vari parunare kuLondon naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko nezuro vakakwidza kuparamende bhiri rekuumbwa kwekomisheni yerunyararo nekuregererana pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission apo vemasangano anoshandwa nawo akazvimirira vari kupokana kuti chirongwa chekupodza marwadzo nekuregererana chichafamba sei. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vampoko avo vanovezve gurukota rinoona nezverunyararo nekuregererana vachazotsanangura bhiri iri apo richaverengwa kwechipiri mudare. Asi vemasangano anoshanda akazvimirira vanoti komisheni iyi yanonoka kuumbwa uye mashandiro ayo anofanira kujekeswa. Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa neNational Transitional Justice Working Group muHarare, vakafanobata chigaro chemukuru wechikoro chesvondo yeRoma cheArupe College, Baba Lawrence Daka, vanoti komisheni iyi inofanira kuita basa rayo zvakajeka uye dai zvaibvira basa rekomisheni iyi raifanira kuitwa nevedzisvondo. Vanotiwo kuti chirongwa chekuregererana chibudirire, vese vari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu nekupara mhosva vanofanira kuregererwa kuti vanatsotaura chokwadi chezvakaitika.
Panofanira kunge pane urongwa hwekuti pave nekuregererana pakutangisisa iye yatinoti amnesty.
Asi vamwe vakaita saMainetti Musanu vekumusasa project vakati vanhu kunyanya vakadzi vakabhinywa nekushungurudzwa zvakanyanya zvekuti zvakaoma kuti varegerere vanhu vasina kutongwa kana kukandwa mujeri. Mashoko aya akatsigirwa nenhengo yeparamende amai Konzilia Chinanzvavana avo vakashungurudzwawo zvakanyanya.
Utungamiriri hwenyika unofanira kuti huve nechido chaicho chekubata chinhu ichi vachitarisa kuti kunyange vakada kuzvirega havo asi chironda chinovora. Pakuzovora kwechironda pachaburitsa hasha zhinji.
Reverend Raymotsi vesangano reGrace to Heal vanoti komisheni inofanira kuita basa rayo zvakajeka paine nguva yakatarwa kuti yoshanda sei.
Tinofanira kuona kuti kusevenza kwemurawo iwoyo nevanhu vakasarudzwa makomishina edu kunenge kwakasununguka here.
Vanhu vazhinji munyika vane mavanga nemarwadzo avakapiwa kubva nguva yehondo gukura hundi pamwe nesarudzo dzokuma 2000. Hurumende inoti yave kuda kupodza nekupedza marwadzo aya nekomisheni iyi. Asi vaRashid Mahia veHeal Zimbabwe Trust vanoti vanhu havana chivimbo nehurumende.
Havana trust negovernment nenyaya yekuti hurumende yanga iripo paiitwa mhirizhonga iyi.
Dare reparamende rinotarisirwa kupasa bhiri rine chimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kunetsana kunotyisa kuri kuramba kuchiitika mubato reZANU PF. Tinenge tichitarisawo zvakare mashoko ataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigokufonerai. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Hurumende yeAmerica inoti yawedzera mari ichapiwa munhu anenge abatsira neruzivo rwekuti vakuru vechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram varipi uye vanenge vachikwanisa kunongedza mukuwanikwa kwavo. Abubakar Shekau ndiye mutungamiri wechikwata ichi. Chikwata ichi chinonzi chinodyidzana nezvimwe zvikwata zvinopfurikidza mwero zvakaita seAl-Shabaab neAl-Qaeda. Shekau aive mutevedzeri wechikwata ichi. Shekau neaive mutevedzeri wechikwata ichi anonzi akazotora masimba ekutungamira muna 2010 achibva ati ave kudyidzana neAl-Qaeda achityisidzirawo nyika yeAmerica. Chikwata ichi chinonzi chauraya vanhu vakawanda nemabasa acho eugandanga. Shekau anonzi haana muviri wakakura uye ari murefu ari mutema. Anonzi akaberekerwa munzvimbo yeYobe muNigeria pakati pemakore anoti 1965 na1975 uye anonzi ndive rudzi rwechikanuri. Anonzi anoshandisa mazita anoti Abubakar Sikwa uye Imam Baku Shiku. America inoti kana paine ane humbowo wekuti Shekau ari kupi achapiwa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora. America inoti anenge apa humbowo haazoburitswi zita rake. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu vatarisana nemachikichori emitambo apo makundano emuAfrica ari kusimuka nemitambo miviri muZimbabwe. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MuBabafield Stadium nemugovera vachange vachitamba ngoma yemutambo weCup Champions League. Apo muHarare muRufaro Stadium vatsigiri venhabvu vachange vachiimba rumbo rweCup Confederations Cup. Aya, ndio mamiriro akaita machikichori enhabvu apo shasha yemuZimbabwe Chicken Inn ichange ichitamburana neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa iyo yasvika nhasi masikati. Panguva imwe cheteyo Harare City iri kusangana neAS Adema yekuMadagascar muCup Confederation Cup. Sundowns yauya muZimbabwe panguva iyo iri kupisa uyezve iri pamusorosoro pamakundano eABSA Premiership. Pakati pesvondo vakarova Kaizer Chiefs 2-1 asi murairidzi weChicken Inn Joy Antipas anoti haasi kutarisa zvese izvi achiti iye chikwata chake chakagadzirira zvakakwana. Mutambi wechikwata ichi Edmo Chirambadare uyo aive nechikwata cheZimbabwe kumaAfrica Nations Championships anoti kunyange halvo vachiremekedza Sundowns vachatamba nepese pavanogona kuti ivo vakunde.
Tinotofanga kutoita kuti isusu musi wacho tiite our best.
Mutsigiri weChicken Inn Valekson Ndudzo vanoti chikwata chavo chikakwanisa chete kukanganisa kama billiard kuti asatambe semazuva ese ndivo vanokunda.
Vanga mumaka kama vanokwanisa kuina bozi kama ndiye akabata Sundowns yacho.
Chicken Inn yakasimbisa chikwata chavo munguva yezororo nekutenga vatambi vakaita sateenager Debe na Obedaya Tarumbwa kubva kuHighlanders, Moses Demera kubva Flame Lily pamwe naFiziwo Madazi kubva kuDongo Sawmills. Asi kuRufaro Stadium zviri kuratidza kuti Harare City haina dambudziko rakakura serine chikwata cheChicken Inn sezvo iri kutamba neAS Adema iyo isina nhoroondo mumutambo wenhabvu muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Amai Grace Mugabe nechikwata chavo voyambira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nenyaya yavari kuvapomera yekuda kutungamira apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri panyanga. Vakarwa hondo yerusununguko vanonzi vanotsigira vaMnangagwa vanoti vari kuronga kuti votora nzira ipi nemamiriro akaita zvino muZANU PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri nichitumirira zvakanaka vateereri.